Gweta riri kumirira nhengo dzeparamende dzeTriple C vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaenda kuSupreme Court nekuti vanoona sekuti dare reHigh Court rakakanganisa pamutongo waro wekusimbisa kudzingwa kwenhengo idzi. Vati vane zvikonzero zvinomwe zvavanoona sekuti dare repasi rakakanganisa nekuti vachavangu havana kubudisa pachena kuti vakawanepi simba rekudzinga nhengo idzi uye kuti chii chakatadza nhengo idzi.
Imwe nyaya iripo ndeyekuti vachavamwe vakatadza kuburitsa umbowo mudare kuti simba ravo vari kuruwana kuti.
Vatiwo vanotarisa kuti nyaya iyi ichanzikwa sarudzo dzemabyelections dzisati dzaitwa, vachiti kana vakakunda zvinoreva kuti sarudzo idzi hadzizoendereri mberi. Asi mutauri wavachavamwe vakalipani Pogan vaudza Studio 7 kuti havaoni sisi ichibudirira panyaya iyi.
Hapana kuti unogona kuiwina iyi on appeal. Hapana, hapana point of appeal. But advice yam ndeyekuti sevana vetriple C wai vasingagari pasi vokumbira mapastors kuti mapastors vanhu vamari huyai mugare nesu pasi tonamata totaurisana because izvi ka mari chapera kumatare ikoko.
Tavabvunza kuti vachaita sei kana vanhu vakadzingwa avo vari kukwikwidza mumabai election vakakunda vakati semaonero avo havana zvavachakwanisa kuita.
Handiti excuse ndeyekuti totakugadzira zvazvakaenda wrong. Saka kana wavapa mukana kuti okay imi manga mune chance yokurana, here is another chance rana, vanhu vakati aiwa tota ivo vanga vari wrong, then wofanira kutiti submit to the will of those people.
Vaenderera mberi vachiti vachavangu vakadoma vanhu vakasarudzwa neruzhinji muna Nyamagogo kuti vakwikwidze mumabai elections kwete vakasarudzwa nerweseri navachamisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rekubudiswa kwemashoko mubato iri vaPfarai Marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti vanonzwisa danho reTriple C nekuti inoda kuti ikasabudira kuSupreme Court yopinda kumabai elections.
Vakadzabudira mudare reSupreme Court vanenge vane mukana wazvakare wekuenda kumapasarudzo yacho iri kunzi ngaiitwe. Saka tinoona sekuti zvinhu izvi zvichaita kuti nyika ingoramba iri munyaya dzesarudzo nekuti uyo akambovabvisa muparamendi akapira zvekuti ane simba rekuvabvisa. Saka akada kubvisa vamwe kana kuti vakati wandei anovabvisa vodzokera futi kumaelections vachivabvisa. Saka nyaya iyi ikatadza kunyatsoongororwa kunzi imiswe chaita makore ese kusvika mufive years dzapera vanhu vachingoita zvemaelections.
Vakuudzirawo kuti Triple C yavachamisa ive nezvigaro zvine vanhu vanozikanwa vachiti izvi zvinodzivirira dambudziko rakaita serakakonzerwa navachavangu. Nhengo dzeTriple C zhinji dzacho kubva kumatebeleland nemakanzuru eulawayo nemasvingo dzakadzingwa mwedzi wapfuura zvichitevera matsamba akanyorwa navachavangu ekuti nhengo dzebato iri dzainge dzitsamirire zvido zvebato reTriple C. Asi vachamisa nebato ravo vanoti vachavangu haisi nhengo yebato ravo, nekudaro havana simba rekudzinga nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.